Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kukadzi 25 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yanga iri nyaya yakanaka but yashaiwa utungamiriri. Ndo hondo hombe muZimbabwe. Pfungwa dzine dziripo dziri nani asi utungamiri hwacho hongokanya zvobva zvodziringika zvese zvese.
Bato remDCT rinoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum asi zvinoda kuisa musoro pamwe chete.
Bazi rehurumende rakamirira vakarwa hondo yerusununguko kukwatira harichisina basa nekuti hapana zvariri kuita zvinotibatsira.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vave kutengeserwa midziyo yavo sezvo hurumende iri kutadza kuvapa mari dzavo dzemudyandigere nedzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanoona nezvedzidzo mubato reMDCT muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vanoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum asi zvinoda kuita mubatira pamwe chuma chemuzukuru. Varayiridzi nevabereki vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitwa negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora zvekuita zanondega panyaya yekuvandudza hwaro hwedzidzo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatendawo kuti kunyange hazvo vachitsigira vaDokora pane zvimwe zvinhu zvavari kuita zvinokwanisa kuti zvinetse kuzvizadzikisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaDzinotyiwei tikavabvunzawo pfungwa dzavo.
Nyika zhinji hadziwanzi kutora nguva yakareba chaizvo dzisina kuongorora zvifundo kuitira kuti zvichinjwe maererano nekuchinja kunee kuchiita zvinhu. Kuchinja kunoita zvinhu zvanyanya kuitika fanika muZimbabwe kunotaridza iko kuti dzidzo dzinoitwa dzinokwanisikawo kuchinja kuti tione kuti taakubatsirana here nezvemapfungwa dzaako nyuwa nifanika zvetekinoloji fanika zvemaIT izvi zvinoita kuti vanhu vakwanise kuwana zvinhu nemaindaneti and so forth. Asi chikuru chine chichidiwa kuti hurumende nevadzidzisi nevabereki vanzwisise kuti kuchinja kwacho kuri kufamba sei vachibvumirana nako. Ndopo ndinoona chete pane chinangwa chisina kuzobuda zvakanaka. Nyaya yekuchinja yanga yakanaka asi vehurumende havana kukwanisa kutakura mhuri nevadzidzisi kuti vanzwisise kuti chaizvo zvinochinjwa sei, basa ravo vanozorifambisa sei. Ndosaka tiine nyonga nyonga yekuti vanhu havasi kunyatsonzwisisa kuti tiri kuenda kupi. Ndo pane nyaya yehombe ipapo.
Asi tinoonawo kuti pagara paine dambudziko rekuti zvikoro zvikuru zviri kumaruwa iko zvino kwaane zvimwewo zvikoro zviri munzvimbo dziri kugariswa vanhu patsva izvi dzinenge dzisina varayiridzi vakakwana uye varayiridzi vanoticha zvidzidzo zvakaita semasciences ava. Makombiuta acho kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina. Hazvikonzere matambudziko here izvozvo?
Hazvokonzera matambudziko akawandisa nokuti nzvimbo dzese idzozvo dzisina vadzidzisi dzinogona kuguma dzine vamwewo vanongobatsiridzawo zvavo asi vachibatsiridza noruzivo rwakare rwavanga vachiita. Hino kana hurumende ichichinja zvinhu isina kuongorora kuti vanodzidzisa vacho varipo here uye vanodzidzisa zvavanodzidzisa zvacho vazvinzwisisa here uye makombiyuta nezvimwe zvinodiwa zviripo here, ena munongoonawo ka kuti hameno kuti chirwere ichocho chabva nepi chinoita kuti vanongoita zvinhu zvanoona pachena zvinoonekwa nemwana mudiki pachena kuti zvokwada hatisi ready kuita izvi. Maticha ese ari kuti iwo haasi ready, havazivi zvinofanira kuitwa. Saka ndinoona inini kuti paita dambudziko. Yanga iri nyaya yakanaka but yashaiwa utungamiriri. Ndo hondo hombe muZimbabwe. Pfungwa dzine dziripo dziri nani asi utungamiriri hwacho hongokanya zvobva zvobviringika zvese zvese.
Vanoona nezvedzidzo mubato reMTCT muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vari parunare muHarare. Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti hurumende iri kundikana kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana izvo zvopa kuti vakawanda vavo vanonge svosve nemuromo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMahia.
Hapana chachinja, kuchinja kwavapo ndikuva kwokutoti zvimwe zvikoro zvaakutenderera mberi nekutsvaga kuti vangasenzese matare sei kuti vawane mari kubva kuvarwiri vorusununguko, zvakafanana nokuti vanhu vaakutoendeswa kumatare vachaatachirwa chipropati kuti zvikoro zviwane mari yazvo. Nezvimwewo zvokuti varimi vechiwo veterani nokudawo kuti aimbosenzesa mari yake, saka apa pakazonokurita kuti arimi vaakuatachirwa zvinhu.
Saka iyi inyaya yamasimudza here kubazi rehurumende rinomiririra vakarwa hondo yerusununguko?
Bazi rehurumende rakamirira vakarwa hondo yerusununguko kwatiri harichisina basa nekuti hapana zvariri kuita zvinotibatsira. Zvaifanira kunge zvakaitika dai zvichifamba zvakanaka ndezvekuti isusu varwiri vorusununguko neutungamiriri hwedu taifana sezvatinoita nguva dzese, tinogara nguva dzese, zvinotinetsa tinazvo. Ivo vozvinzwa, mutogara pasi neministri vozvinzwa. Kana vachinge vazvinzwa, voenda vonogadzirisa izvozvo. Asi bazi revarwiri vorusununguko rinoita sokunge raakutorwisanawo nesu, seraakushandiswa nemag40 kuti isusu upenyu hwedu hunyanye kuva neurombo kudarika urombo hwatinawo.
Ko panyaya dzemari dzemudyandigera apa?
Zvakangoita sezvazvava zvakaita, hazvina anotarisa kuti zvichine value here, zvinoita kuti upenyu hwake huve nanira. Hapana chakashanduka kubva pagore rapera paya patakasangana nemutungamiriri wenyika. Hapana chakashanduka, zvakangoita sezvazvakaita. Zvikwereti zvinongovapo, vana havana kubhadharirwa chikoro, vanoenda kunorapwa vari kufa. Saka ndakambotaura pamwe pandaiti ndakaenda kune rumwe rufu anonzi Chekenya kuHeadlands, takanomuisa mubhokisi atoshata munhu nekuda kweurombo nekuda kwekuti hapana mari yokuviga varwiri vorusununguko.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chinotarisa zvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai Biti, avo vekutungamira bato rinopikisa rePDP. VaBiti vanoti Zimbabwe iri kutatarika kukwezva vekunze kuti vaunze mari munyika, izvozvo pakuti nyaya yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi inetse. Tabata vaBiti tikavabvunza kuti sei Zimbabwe ichibatwa seyakageza negoka munyama ichitadza kukwezva vekunze.
Hatikwanise pakuti tiwane foreign direct investment nekuti foreign direct investment iproduct yenyika inotongwa mushe. So foreign direct investment is a function of how well that country is being run. That is why muno muAfrica nyika inowana foreign direct investment more than anyone else is South Africa. With South Africa vanorana nyika yavo kwazvo kwazvo. Isu hatikwanise kuona foreign direct investment nechimutemo chaya chinonzi Indigenization Empowerment Act chinoti makambani ese ngaatorerwe 51%. But my investors can actually live ne 51.49% iyoyo. But chinozonetsa my investors zvimutemo zvakawanda zvinongochinja. Iko zvino kune mutemo wakauya musi wa4 May 2016 wekuti hauchakwanisa kuti uburitse mari kunze. So why would an investor come from China, come from England, oisa mari yake muno asikazokwanisa kuzoburitsa profit yake kana kuti dividend? So ndo zvinonetsa. Then every day panongobatwa zvimutemo zvisina kana pfungwa. So manje uno tiri kurwisana nestructural instrument 20 of 2017 yekuti mwe munhu akangomuka so akati paane VAT pakati. musuno uno itachirwisana nechinonzi Standard Instrument 64 of 2016 chirumo munhu akangomuka akati magudza aya handichada muno muZimbabwe. So the regime in another policy inconsistencies kana kuti mapolicy on goals which makes Zimbabwe so unpredictable. So my investors had izvozvo, and remember my investors ari kukompita ane choice yekwavanokwanisa kuita mari yavo. Kune nyika dzakanaka zviri kuzviponzera muche muche dzakafanana na Tanzania, nana Botswana, nana Zambia, nana Mozambique, nana Ghana, nana Ivory Coast or Cote d'Ivoire, ne Ethiopia, ne Egypt. All these countries are making moves to attract foreign direct investment.
Asika takaona makore apfuura ya hurumende ichiti yakuendesa muofisi mava Mugabe nyaya dzese dzinechekuita nezvekukwezva vekunze ava kuti vauye munyika. Hazvisi kubatsira here?
Vakaedza vari kuedza kuita inonzi ease of doing business. Iri kuranwa muofisi ya Office of the OPC, Office of the President Cabinet. But muri kushingirira kuita ease of doing business. Mangwana wacho mauya nechimutemo chemabond notes. And the name of a create a crisis in the banking sector. If there's something that will cause an investor not to come, is the fact that the investor cannot get his money from a bank. Because you know, my exporters, Edu Muzimbabwe, they are going to take a kunze. That only that was going to go mari yavo. The mari yavo is in queue. You would take a queue after 8 months. So how do you attract a foreign investor? So the foreign investor will not come to a country like Zimbabwe. And that's why they're not coming. That's why foreign direct investment here is a negative territory. Kune dzimwe nyika mukaenda kuEthiopia, foreign direct investment is 35% of GDP. So vachina masa vakoniwa, vamugabe vakoniwa, vamunangagwa vakoniwa, dai vasiya vabonochengeta vazukuru.
Ko takambonzwa kuchitaurwa nenyaya yekuti kuchauya mamega deals ekuChina kwakazombonzi vaDangote vachauya vakati vaenda kunonyorerana pasi neChina. Chii chiri kuita kuti pashaye chinozobuda?
Ziroto zvese hazvito zvakaitika. That's why mabillion ataka promise kwa yaya hapana chinobuda, because China yacho ino rana zvinhu zvayoka zvinoita kuti capital ite flourish.
Avo vanga vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamu emvura ayo akauraya vanhu, zvipfuyo uye kuparadza misha nezvivakwa zvakawanda. Mukuziya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, avo vanoti panoda mabhiriyoni mashanu kugadzirisa zvinhu zvakaparadzwa nemvura. Tabata vaGumbo tikavabvunza nezvematambudziko akakonzerwa nemafashamu aya.
Upfumi hwenyika hwakadzokera pasi kufamba kwahwo nokuda kwamasanctions. Migwagwa yedu yakashata, mabhiriji akashata. Zvazoitavo pakuti zvakare mvura yazouya inonzi iyona vanoita zvokuziva zvoruzivo zvemvura. Yakatanga kuonekwa muZimbabwe 1945. Ndopakawanikwa dutu remvura yakawanda seyatiri kuona pazuva ranhasi. Nokudaro mabhiriji edu, madhamu edu kune dzimwe nzvimbo akatorwa, akadimurwa nemvura yakawanda wanda. Saka tine dambudziko guru ndichitaura nemwi kumatebeleland nokupasi kunonzi kunana Mberengwa, Felabusi, tichikwira tichienda kuBulawayo kunana Cholocho tichienda ikoko kwakapfuura iyi cyclone yakafamba pa weekend pana painonzi Dineo. Hakuna kumira zvakanaka. Vanhu havana pekugara, vamwe vakatizira kwatingati kuma high ground kwakaita sokumakomo kuti vaone pekugara. Saka hazvina kumira zvakanaka nyika yese mukatendera kuna na Chipinge Chiredzi kwatingati ma low felt edu ese. Hazvina kutombomira zvakanaka. Mafloods achona akatikurira parizvino nekuti hatina mari nokuda kwamasanctions amabva mukutaura kwaari kuti tikwanise kuona kuti tingabatsira vanhu vedu sei. Tiri kumhanya mhanya sehurumende. President vaka declare kuti kwaita a national disaster yemigwagwa pamwe ichakonzerwa nemvura idzi. Zvinotafunda tapinda futi rimwe dambudziko rokuti haisati chiri migwagwa yega, yava migwagwa neminda namadhamu zvokuti vamwe vanhu kana zvavakarima hazvichakwanisi kuzovabatsira kuti zvazara mumvura tichitaura nemwe kudari.
Saka imi sehurumende chii chamuri kuedzawo kuita kubatsira vanhu kunyange zvinhu zvakaoma kudaro?
icho kwadi sehurumende tiri kuedza tiri kukumbira vanhu saka takapaka declare national disaster tiri kukumbira vanhu vane vanenge vachikwanisa kuti batsira navo angava ma NGOs angava ma individuals angava ma banks angava ma companies tiri kukumbira kuti ngavatibatsirewo mukugadzira disaster iri asivo futi sehurumende tichitsvagavo dzimwe dzimari dzatinokwanisa kutora pane zvimwe zvatanga tisina kunge takafungira kuti tichazviita pagore rino tava kubvisa mari papo tichimhanya mhanya tichigadzirisa basa rakafanana nairoro ini saminister of transport ndichibatanidzana zvakare neveministry yewater neministry yelocal government ne rural development and culture tiri kumhanya mhanya pese momo naumwe achitsvaga kahomwe kwaanokwanisa kuwana paanowana tichiita ipapo tiri kutaura namabhengi edu tiri kuwanavo rubatsiro rwatiri kuwanavo kuna mamwe mabhengi namamwe mainstitutions
ko vanenge vachidawo kubatsira zvii zvamuri kukoshesa kuti zvibatsirwe nazvo hurumende
zvatiri kukoshesa nazvo pari zvino angava mamaterials okuti tigadziridze mabridge akaenda ingava mari yokuti tikwanise kuti pave nereconstruction or rehabilitation yamadhamu anenge akadamburwa nedzimwe dzimba nezvikoro zvakakuvadzwa nedutu iri munoona dutu rachona rava zvakashata manzwa kana manga makamboteerera news dzokuno kuZimbabwe mombe 19 dzakarohwa nemvura munyika yechikomba munhu iyeye upfumi hwemunhu anogara murumaruwa imombe dzarohwa dzese 19 dzaenda saka tinenge tichiona kuti tibatsire vanhu vokwedu nechikafu chokuti vadye nokubatsira vamwe vaone pokutangira sevandabva mukutaura mavari ava tibatsire zvakare kugadzirisa mabhiriji kuti vanhu vakwanise kufamba mabhiriji akatorwa tibatsire zvakare kugadzira madhamu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yekuzoshandisa pazvipfuyo zvavo napakudiridzira mumagadheni avo saka tinenge tichida mamaterials iwayo akaita vana samende nezvimwe zvakadaro mukugadzirisa pakafanana pamigwagwa nokuvaka mabridge nokubatsira vanhu vanenge vasina pekutangira kuti vawane upenyu hunoendera mberi nemhuri dzavo
pangadiwe mari yakawanda zvakadii kugadzirisa zvinhu zvaparadzwa nemvura izvo
pari zvino kuti ndikupei figa ndingange ndingakanganise nokuti tiri kuti kana vaya vatinoti ngavatipe makosi vakati vataura izvi pobva panzi paitikara zvimwe vakataura ichi pobva panzi paitikara zvimwe saka ndopane problem kana kwanga kuri kugadzira migwagwa chete yokuti tikwanise kumbodzokera kana pachinano chatanga tiri pazuva ranhasi migwagwa namabridge ndaandichitarisira kuti kana ndaigona kuwana kana around 5 billion ndaikwanisa kuita basa rachona zvikamira zvakanaka kumigwagwa chete ndisingatauri zvimwe zvingaitikara kuti madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana
avanga vari gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Yasvikango yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Diana Zimbudzana vanoshanda ivo nesangano reZimbabwe Exiles Forum. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Maita enyu.
Mungatitsananguriro kuti makamira sei imomo muSouth Africa pari zvino panyaya yemhirizhonga.
Dambudziko iri tikatarisa rinogona kuve dambudziko rakatobvira ririko kubvira tisati tasvika muna 2008 asi rakazonyatsa kukurisa muna 2008 tichisvika pari zvino kukatarisa kubva 2008 kusvika izvino 2017 paakuda kutoita chifo chemakore gumi tichisangana nedambudziko rimwe chete dambudziko riri rekuti hurumende yeSouth Africa haitendi kuti vanhu vayo vanogona kuita iya inonzi xenophobia kuvenga munhu wekune imwe nyika kuvenga zvekuda kutosvika zvekusvika pakumuuraya kana kumukuvadza kana kumutorera zvinhu zvake haidairi kudaro iyo inodaira kuti vanhu vari kuita zvavari kuita izvi vanhu vari kuipara mhosva saka nekuti vanenge vapara mhosva maanonzi macriminal elements aya vozotora voparira mhosva yacho pamunhu wekune imwe nyika zvese tinoti aiwazve kana iri iyo definition yenyamuri kushandisa yokuti ndo zvinoreva zviri kuitika izvi isu tinoti inonzi xenophobia.
Mirizhonga iyi isati yaitika pane zvinyorwa here kana kuti zvii chaizvo zvinozivisa vanhu kuti ichazoitika?
Zviri kuitika pari zvino ndezvekuti una zvita wegore rakapera takatambira maWhatsApp messages etsamba yakabva kune inonzi Mamelodi Content Resident Association vachitaura kuti ivo kana tasvika musi wa 24 kukadzi tichabuda tichimacha tichienda ku Ministry of Home Affairs tichinovapa tsamba yekuti hatichadi maZimbabwe nemama foreigners. Tsamba iyo mama katonzi maZimbabwe nemama foreigners kubvira mwedzi wapera uyu kupera kwemwedzi wapera chizosvika pari nhasi. Tata kutoona kuti kamoto kaya kamberevere kari kutoenda kachienderera mberi kazvakanenge kutozopisa matanda.
Imi sangano renyu rinokurudzira kuti vanenge vatarisana nemirizhonga iyi vaite sei?
Pari zvino tatichikurudzira vanhu kuti ngavagare pakagadzikana pasina mirizhonga kana vanga vari kwavari kwavanga vachinzwa kunzi vanhu vaya vachapfuura neko kana zvaikwanisika ngavabve vaende kwavanenge vachinzwa kuti kunenge kwakati nyararei. Kana vasvikirwa vari pavari ngavakwanise kupinda muzvivakwa zvinenge zvakati simbei ziyaizi vozvivhariramo vorega kubuda panze. Izvi tachizviitira kuti tisazove tinozoenda kudzinamo vanhu vanenge vashaya vabatwa nevanhu vari kurwisa vamwe.
Vanenge vachida kunzwa zvizere nemabasa anoitwa nesangano renyu vanokuonai kupi?
Isusu tinowanikwa pa 357 Visak Street panonzi pakutwano Democracy Center muPretoria. Vagari vekuPretoria vazhinji vanopaziva nekuti tiri mutown. Vanotibata zvepaFacebook page redu Zimbabwe Exiles Forum.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Diana Zimbudzana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita enyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemusangano wakaitwa nemasangano anomirira vagari anoti Rechitungiza Residence Trust, Reharare Residence Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, pamwe chetewo nesangano ravana chiremba vanorwira kodzero reAssociation of Doctors for Human Rights. Musangano uyu wakaitirwa kuchitungiza pachitariswa dambudziko rekupararira kwechirwere chetyphoid. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rechitungiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaKumalo.
Tinotenda mukoma, ndinotendawo zvakare kuvateereri.
VaKumalo, tinonzwa kuti nemusi wechitatu masangano anosanganisirawo renyu rechitungiza Residence Trust makasangana muchikurukura pamusoro pedambudziko retyphoid. Mungatiudza kuti zvii zvakakurukurwa pamusangano?
Hongu, masangano amataura iyayo akaita musangano Chitungiza Residence Trust, Combined Harare Residence Association, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights ne VSET. Taikurukura nezve typhoid iyo yakashungurudza vagari mazuva apfuurayo zvikuru sei muHarare, tichionesanawo kuti tingaitawo sei sevagari kuti izvi zvisave zvinotekesera nekutaura chitungiza. Chinhu chakabuda chekutanga ndechekuti makanzuru edu pamwe chete nehurumende ndivo vari responsible pamaoutbreaks akaitika iyayo typhoid, kwete zvavaiedza kutaura ivo kuti mavhenda ari kutengesa chikafu nezvimwe zvisina kushambidzika ndivo vari kukonzeresa.
Saka zvii zvakasungwa pamusangano iwoyu tichiona kuti makanga musina hurumende nemakanzuru pamusangano ipapo?
Ipfungwa yakabuda iyoyo nekuti pane mibvunzo yakawanda yaida kuti ibvunzwe vamiririri vemakanzuru kuburikidza nekuhondomoka kwaita nyaya ye social service delivery. Saka takazobvumirana kuti pamusangano uchatevera watiri kutarisira kuita masvondo mairi ari kuuya kwamakoni muchitungwiza zvakare. Tichazenge tichidaidza director wehealth wetourism municipality kana kuti director wehousing kuti ange achizokwanisa kusangana nemibvunzo inenge iine vagari.
Imiwo makamboedzawo here kutaurawo nemakanzuro enyu tisingatarisa hedu zvemusangano wamakaita nechitatu uyu?
Pari zvino tetisati nekuti isusu seboka rinomiririra veruzhinji chatinosungirwa kuita kutanga taenda kune voruzhinji kunotora pfungwa dzavo tochidzidonongodza pfungwa idzodzo kana kuti pachingezi kuti pakedza mune zvakanaka tochidzisvitsa kumapolisi nekazi edu. Saka pamusangano watakaita zvisungo zvakabuda ndozvataakuchitora kuti tichiendesa kumalocal authorities edu kuti vatsindwa zvichemo zvedu.
Zvamungataurirawo vagari pamwe naivo vanotengesa ivava nevamwe vese pamusoro pekupararira kwetyphoid?
Chekutanga ndechekuti zvedi typhoid iriko zvakare chirwere chinokwanisa kutora upenyu hwemunhu munguva pfuti pfuti. Saka tiri kukurudzira vagari kuti ngavabvise mvura kana kuwanawo dzimwe nzira dzavangaite kumvura yavanoshandisa zvikuru sei mudzimba yekunwa nezvimwe zvakadaro. Ngavaregere kungochera mvura pose pose dzakafanana neimwe migodhi yaisina kuvakiridzwa zvakanaka nemimwe migodhi iri kunzvimbo dzisina zvimbuzi inonosangana pasi apa nemvura inobva kuma septic tanks. Zvakarewo kana vachinge vanzwawo nzara ngavaonewo kuti chikafu chavari kutenga kana kuti vakapedza kushandisawo zvimbuzi nezvimwe zvakadaro vagare vachiita hand wash kana kuti vachigeza maoko avo kuti vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvakaita sana typhoid nezvimwe. Kuri kuti vanzwawo mudumbu kana kunzwawo mamwe masymptoms anenge akarerekera kutyphoid tinovakurudzira kuti vange vachimanya vatinoonawo vezveutano vari padyo navo.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu vakumalo. Tinotenda, onekai vateereri.
Ndinooneka vateereri zvakarewo nekukutendai imi ngoma dzoka.
Ava vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo muchirongwa Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Kokambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata, Suleiman Chimbetu na Progress Chipfumo tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Bato reMDCT rinoti hapana chakaipa pakuvandudza hwaro hwedzidzo kana kuti curriculum, asi zvinoda kuisa musoro pamwe chete. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti vave kutengeserwa midziyo sezvo hurumende isiri kuvapa mari yekubatsirikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande.